shanduro zichakupinza mumoto. Dzimwe nguva shanduro dzichakupinza pamhaka. Dzidza kunyarara, vimba naShe nguva dzese. Iro shoko rimwe rinouraya munhu. Iro shoko rimwe rinokodza murwere. Iro shoko rimwe rinoparadza mupenyu. Dzidza kunyarara, vimba naShe nguva dzese. Iro shoko rimwe rinouraya munhu. Iro shoko rimwe rinopodza murwere. Iro shoko rimwe rinoparadza mupenyu. Dzidza kunyarara, vimba naShe nguva dzese. Vimba naShe nguva dzese.